Mashoko aya ataurwa nemuwa vatevedzeri vemutungamiri webato iri vaNelson Chamisa pachirongwa chekupa chikafu mhuri dzevamwe vanhu vakafa mumhirizhonga yezvematongerwo enyika kuitira kuti vabatsirikane panguva yekisimusi. Vachitaura pagungano iri range rakarongwa nevechidiki vebato iri pamuzinda webato iri, vaChamisa vati bato ravo richaramba richirangarira vese vakarasikirwa nevadikani vavo, uyevo vanotarisira kuti mhuri dzese idzi dzichawana rubatsiro kana bato ravo rava muhurumende. VaChamisa vati bato ravo rinoda kuti vanhu vagare murunyararo uye havasi kuzotsiva kupondwa kana kukuvadzwa kwakaitwa nhengo dzavo kana vachinge vave kutonga.
Tine database medu tine 66,000 people who survive maanozi mavictims variso vati maheroes vari padatabase of this journey to a new Zimbabwe. Vanenge vasina dzimba, vamwe vakaremara, vamwe havana mitezo, vamwe vakapisirwa kana kutorerwa mombe. Zvese izvozvo tinazvo, ende chinangwa chedu ndechekuti somuZimbabwe itsva hatidi kutsiva. MuZimbabwe itsva hamusime revenge. MuZimbabwe itsva nemo kuti vakakanganiswa vaya choenda kunokuripirai pamhosva zamakadi zamakaitiro, asi vakakanganisa vaya vanofanira kuti vachiuya vakumbirewo ruregerero. Nyika iya nade ichienda kupi? Kumberi. Ane murikupanzisepa zvidodonzvo ratinaro.
Mumwe wevechidiki mubato iri avo vakabatsira nevamwe vavo kuunganidza mari yekuti chikafu chapiwa vanhu nhasi chitengwe, vaObey Stole vati kunyange hazvo chikafu change chisina kuwanda zvakanyanya chichabatsira panguva yekisimusi.
Takaona zvakafanira kuti nyangwe nepashoma patinapo tigone kudzora mufaro mukati memhuri dzakarasikirwa nevadikani vavo kuburikidza nehondo yeshandu katinayo mukati menyika yeZimbabwe. Izvo chikuru chatakaona ndechekuti tikasazviita isu hakuna mwana kugona kuzviita, tikasarangarira vamwe vedu hakuna angagona kuvarangarira. So isu vechidiki mhaka nechikonzero kuti tine mufungo wevabereki nehama pamwoyo pedu, takaona zvakafanira kuti tigone kubatsira nedanho iroro.
VaStole vatiwo pane mamwe masangano anoshanda akazvimirira pamwe nevakuru vakuru mubato iri, vakabatsirawo kuunganidza zvinhu zvapiwa vanhu nhasi. Mhuri makumi mashanu kubva kumatunhu ese munyika dzapiwa chikafu pasi pechirongwa ichi icho chinodaidzwa kunzi Christmas Goodies. Baba veimwe nhengo yeMDC yechidiki iri muTirongo, Yvonne Musaruhwa, vaMalvin Musaruhwa vaudza Studio 7 kuti vafara chose nedanho ratorwa nevamwe vaYvonne muMDC.
Zvinhu zvinofadza rasi zvinotimavanga aya ari pavanhu anonyevenukawo nokuziva kuti kunyari wavo vanhu vakapinda mumadzudzo avakapinda, asi vanosanganawo nevanhu vanenge vachivarangarira kuuya kuti vana vari kutaridza kuti vane gwara, vanoziva kwavari kuinda nezvavari kuita. Izvozvo
vati vanogara vachinoona mwanasikana wavo nguva nenguva uye vachatonomutambidza chikafu chapiwa nevamwe vake. Vana vavatondorai ndira ava vakapondwa muna 2008 vapindawo muchitiko chanhasi uye vafara chose nekupiwawo chikafu nezvimwe zvekuti vabatsirikane pakisimusi. Linet Ndira atenda chose nezviri kuitwa nevechidiki mubato rababa vake reMDC.
Ndokunzwa kufara chaizvo nekuti tatitombotinokana chekuba chapa Christmas nyekuti mama wangu vanosenza kukanzuru nanasa vasati vatambira mari dzavo vasati vadzwani, saka ndikunzwa kufara kuti taonawo chekubatawo paChristmas.
Chirongwa cheChristmas Goodies chakatangwa nevechidiki muMDC makore matanhatu apfuura, uye chinangwa chacho kurangarira mhuri dzakasiyiwa nenhengo dzebato iri dzakafa kana dzakakandwa muTirongo pamusoro pezvematongerwo enyika. Bato iri rinoti rine vanhu vanosvika zviuru zvishanu vafa mumhirizhonga yezvematongerwo enyika, uye vanhu zviuru makumi matanhatu nezvitanhatu vakakuvara mumhirizhonga yezvematongerwo enyika kubva pakaumbwa bato iri muna 1999. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.